Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwaya kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu mafungire kuti kuona kuti takaona basa zvakanyanya. Takadhara muganhu zvokuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chabudisa maresult ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tiri kuona kuti takaona basa zvakanyanya. Takadhara muganhu zvokuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza, mbotarisai miganhu yakadharwa muna 2007-2008. Zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Akasike kutanga kafe. Kukuti kana kuti mwana wokutanga wokuti mai havasi kunyatsoziva kuti anodyei. Takabva naro kure basa iri rekudi rekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Saka isu tiri kuti tagadzira mutakunanzva.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvenyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo, vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa, amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodney Kiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityo rabumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weTRCC vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
ZEC kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupesera taakukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo, zvakafanana vanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus, zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeyekuti ZEC yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
So tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akareiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvaka zvionekwa zvakaongororwa zvakare neparliament zvavakakumbira kuti zvigadziriswe imomo ndingodayirawo kuti Zimbabwe Electoral Commission yakwanisa kuita izvozvo.
Vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunangagwa nhasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ezek anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiri wenyika achinyunyuta nemafambisiro akaitwa basa namai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanirwa kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, kuti tinzwe zvizere.
Ichokwadi taburitsa maresults ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu, either pamboranazve kana kuti pacomputa. Website inoti iyo www.zimsec.co.zw. Asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresults list avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya, munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresults egore ra 2022 tichitarisa ne 2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9% pass rate, ve 2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we 2.62%.
Mutauriri webazi reZimsec, Muzvare Niki Dlamini, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwewo maonero avo.
Hamene kuti vanofara vanofara sei, nekuti ruzhinji rwevana haruna kupasa. Even tikatarisa vakapasa vacho, hatinganyanyofera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bhumbe dzekuona kana kuti examination hadzichina chiremera. Vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chekupembedza pa 28.9% apa.
Tingatarisawo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine market zvevana vaitowana kuma 80% pass rate kuolevhwa na 60%. Tikatarisa kuma 1980s tichibva kuhika, pass rate yakakwira chaizvo, ndokuzobererawo zvayo kubva kuma 90s ichienda uko. Saka handikunguti tingapepedza 28.9%. Isi tine nhoroondo inoratidza kuti vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvinonhaye vazvo vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mumwana awana maei mangani, mabhii mangani, kana kuti wapasa masabhiki mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Paita miono yakasiyana siyana pamusoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vachikairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobhotsi asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumaneru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobhotsi asiri kushanda, izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobhotsi anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chauviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri, uyo asina kuda kudomwa nezita rake, anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now varobhoti panapa ndine 17 years. Ndinoita basa iri nekuti vanhu ivo vandine chikondura ndo vanonditengera stafu yangu ndichiitawo mari. Zvinhu zvakaoma ndichichengetawo mhuri yangu. Bhibhi rangu iri ndakapiwa neiwo wemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe mutyairi anoshandisa mugwagwa amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave, vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu, varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Handiti muri kuona kuti tatoyambuka zvakanakanaka. Mazuva akavharwa roundabout taiti about 2 hours takamira vanhu vasingadi kufanana mukana wekudi kwekuyambuka. Saka tinotovatenda vakoma navo, kana dai ndandinako kamari kadikidiki ndaitombovapo kunotenda motivation.
Vatinemi madanire vanotiwo kunyange hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevatyairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varita basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisizvo pamutemo. Kana zvichizwa noreplace ngava replace nemapurisa because varito decongesta bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nekuti Bridge Marshall pazambuko diki riri mumugwagwa amalenda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vatyairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Pamberi kwacho vamwe vacho vasiri mara vamwe vacho vanotituka. Vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa. Togona kukondora kusvika kuma 10 o'clock.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare Inspector Lakmo Chakanza vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vatyairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika tisati tazvinzwa. Ngozi musivilian haangakondrola intersection anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrolwa nemusivilian anotone problem motorist iye. Musivilian anotoda kusungwa anaichopara mhosva.
Mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reRoad Safe Zimbabwe vaSam Nyaude vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matraining programs vanodhura chose dzimonyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kukadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake, nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East, pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimangov nemwana wavo Jonathan, pamwe chete nemakambani anoshanda nethe Zimangov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu vonetsana namambo ngezi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunura Jena anotipanyaya inotevera.
Muri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu rekwazvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu rechegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Muri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti ishengezi avanozivikanwa nezita rekuti Peter Paspamire vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raishengezi uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chashe chinonzi chakabva chapinda mumatanga mevagari ava ndokutina mombe kuendesa kwaishengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiamaisinisai Kabaza vekuwa 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe chete nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Tachipiri vane UD varipo vanhu 24 neHonda Fit neUD vane madhemba netsvimbo ari ma 28 taenda kuminda vanhu. Baba pane vana ndobva vakasvika vachitora mombe mudanga ndokuenda pababa mumiri vari pane ndokutora mombe mudanga ndobva mwana wako vamunada mubatambo mombe isati yakura murori ndobva vamuchema nechitinha kumusana. Isu tichedze kwana vana tichibva kumunda tichisvika pamba, baba vakangonzi mira ikoko 15 minutes hatida kuona pano, ukasvika pano wafa.
Izvi zvino sinirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chisireze vari kuita zviri kunze kwemutemo, vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vatunga vanhu, vachivati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri mbudzi magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndobataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti ishengezi vari kuita zvamambo dyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paishengezi naishe zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro, ava vechina rorambai nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune disease. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwazvino vakasangana kuti vakayambuka mubhaudha vakapisa munzvimbo yevamwe ndonhamo yavanayo vari kufamba neutongi kubva ukoo kumiri patori nebhaundari rakakonfemiwa kakawanda even vamugabi vachiri vapenyu.
Mudzviti mukuru wedunhu rechegutu amaidzosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeyunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kuma court. I comment kana ichizouya ndaisa ku legal department redu eku ministry kwangu. For now I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya dzekutevedzera zuva rechisi dzinogara dzichinetsa munzvimbo dzakawanda izvo zvinoita kuti vagare varipiswe. Asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana-siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League akwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kuAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe, saka zvakakosha kosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa, kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonoke here sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atsvake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich, aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Muhlanga nyahuye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, sezvo takavimbisa nechishanu chapera, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira, Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka, iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri wana. Zvinhu zvataindzwa zvichirovera pamwoyo, kunyange pataindzwa manzwi ichirira chaipo chaipo taindzwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzekutsikisira nekubikira manzwi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Panyaya yemimanzwi vabereki havana kuzvigamuchira nyore, ende havina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo daitaitawo, asi isuwo sevana vacho tine zvinhu zvichidokwairirwa nyaya. Saka nguwa zinji munoona kuti vanonzi kapoita kakusadi kakusawirirana.
Ko vanhuwo zvavo vari kutiwo nemi mhanzi yamuri kurova iyi?
Regai nditi mhanzi yedu vanhu vari kuigamuchira zvakanaka. Ndingati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makumi dzakati wandei zvekuti pamwe pacho waitozodzoka wotodhaudha kutoti ana vachiri kungokomenda mhanzi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura.
Iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Zvimhingamupinyi tinazvo zvakati wandei. Tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzemimhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge ane zita kuti zirikanwe zvakanyanya. Havakwanisi kumira nevane mazita maduku, asi muimbi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake. Panyaya dzekurira kumhepo idambudziko huru ratinosangana naro, hatisi nyore ende unoita nzira dzese kuzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvesavapedza, asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana chiri kudii chiri kufamba.
Ko vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashow kana kukubataiwo vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri vanokuwana ikupi?
Vanoda kutibata vakasununguka kutibata paWhatsApp platform yedu +26378570517, kana kutibata paFacebook page yedu Sikwazi News, kana kutibata paInstagram @elpanashetsikwazi.
Mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeekuti kudii?
Mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Elvis Nyakotsikwa anozivikanwa nerekuti Elpanex Tsikwas achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Takayambuka takurukura naye ari parunhare kuHarare. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganhurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Delimitation Report. ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi reZimsec raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-Level nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uEvans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kaNhlolanja 2023. Igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Intalazo ezazithola zivele ephalamente ezaphuma kupresidenti zazikhangela zilandela umthetho. So namhla size lapha ukuzomnika ukuthi thina yikho lokho esikubonileyo, yikho lokho esikucabangayo, silandela umthetho wethu eZimbabwe.
Abekhomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC lamhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe-delimitation report.
Kwaba lama disruptions abanye angawe COVID, kwaba lama challenges beli esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olwe Zimbabwe School Examinations Council, ZEMSEC, lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye ordinary level isikhona. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi odabuka enkayi osesebenzela esebhilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pitso. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC lamhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe-delimitation report. AbeZEC bathi bengeze imbono abayithole edale lephalamende kanye lekamongameli. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
AbeZEC bathi balethemba lokuba ugwalo oluveza imingcele abalunikeze umongameli Mnangagwa lamhla kuyilo oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka, besithi benze umsebenzi wabo ngobuciko obukhulu belandela okuchiwo isisekelo sombuso. Bathi lolu gwalo luzokwenza kube lokuguqulwa kweminye imingcele ma uqathaniswa lalolo ababelwethule ekuqaleni. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba ulandisa kabanzi ngabakwenzileyo lamhla.
We as the Zimbabwe Electoral Commission have been mandated to conduct all electoral processes in Zimbabwe, and I would like to
njengabe ZEC silomlando wokuqhuba inketho zonke elizweni. Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi lokho asikwenzi ngoba sifuna ukujabulisa
electoral processes in order to benefit our country Zimbabwe.
Umsekeli womphathintambo weZEC uCommissioner Rodney Simukayikiwa ulandisa ngabakuthola kuvelela edale lephalamende.
Intalazo esazithola zivele ephalamende ezaphuma kupresidenti sazikhangela zilandela umthetho. So lamhla size lapha ukuzomnika ukuthi thina yikho lokho esikubonileyo, yikho lokho esikucabangayo, silandela umthetho wethu weZimbabwe.
Ukiwa uthi balethemba lokuba uzokulwemukela umongameli lolugwalo.
Uxabana singaxabana, asibonisane ukuthi singaya phambili njani. And ngiyakhula ukuthi khona dina abantu beZimbabwe sibanye xa sisikhuluma ngendaba yokuthi kumele kube nokuthula lapha eZimbabwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, uthi luqakathekile kakhulu lolugwalo kwezokuqhutshwa kokhetho. Ngakho bekumele lwenziwe ngonanzelelo hatshi ukulujaha.
Indaba le-delimitation, political science masikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ongavotiyo. Nalowo ngumuntu olamandla okuwina.
Okugcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso ebona ngezokusabalaliswa kwemibiko phezu kwemisebenzi yedale lephalamende kuZulu eye Veritas Zimbabwe Umnumzana Valentine Maponga.
As Veritas, we strongly believe that the
Dinanjeng Veritas sibona ingani sebeqhotsana lesikhathi ekwenzeni umsebenzi wabo
with a very tight deadline.
Abezeki bethulele uMongameli Emmerson Mnangagwa i-preliminary delimitation report mhlaka 26 Mpalakazi njengalokho okuchiwo isisekelo sombuso ukuthi nguye omele ayithole kuqala anduba isiwe edalele parliamente ukuyahlaziywa mhlaka 6 Zibandlela kulapho olwethulelwe idalele parliamente lona elibumbe ikomiti yamalunga alichumi lantathu abamabandla amathathu kanye loyedwa ozimeleyo elalizokhokhelwa ngumnumzana Popurai Dogarepi uchief whip wezanu PF ukukhangelisisa le preliminary delimitation report eyethulelwa ingatsha zombili ezibumba idale le committee yasisiya kwethula eyayo ireport edalele parliamente mhlaka 13 Zibandlela kwakhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 ngoZibandlela khona edale ngimele istudio 7 mise Harare ngingumevis kama.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC lubike ukuba impumela yemhloliso elotshenyakenye e-ordinary level isikhona. Isipha umbiko enkundleni zokuxhumana iZimsec ithe abafisa ukubona impumela yalimhloliso balakho ukuyithola ekhasini labo lebulenjini kukheli ethi zimsec.co.zw kusukela namhla. Kuthi abangenelisiyo bengahamba lapho abalobela khona imhloliso ama-exam centers bayethatha ama-results abo ngomvulo. Kubikwa kulabo abalobayo kuphumelele isilinganiso esifika phose amathumi amathathu ekhulwini 28.96% kuphela. Okutsho ukuba lesi silinganiso sikhuphuke ngesiphose sifike kokuthathu ekhulwini 2.62% xa kuqathaniswa lempumela yanyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ben Moyo unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ama-results e-O-level sanduwathola nje aphuma namhlanje. Sitshela ukuthi kule percentage pass rate e-2.6 edlula e-previous year ka-2021. I-28.96% yiyo i-pass rate ye-ZIMSEC e-O-level.
Ngiyazi ukuthi lisayihlolisisa impumela le eyama-O-levels e-ZIMSEC Moyo, kodwa liwabona njani?
Kasithokozisi. Imbangela yangikhona sibone ngani last year kwaba lama disruptions abanye engawe COVID, kwaba lama challenges vele esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet, izikolo le disruption ye electricity.
Xa siqathanisa imhloliso ye ZIMSEC le Cambridge singathi impumela engconywana yiphi?
Uma siqathanisa labantu abayenza iCambridge, iCambridge ingani yenza kuhle kule ZIMSEC ngenxa yokuthi iCambridge gayila yenzi njengeZIMSEC. ZIMSEC kuphumzekeliso kumathematics, but khona there is only one syllabus for all candidates. iCambridge iyafaka isyllabus for faster students. So uhulumende engayenza isyllabus ihambelane leZIMSEC, le Cambridge ivumela abantwana bebhale isyllabus abalingileyo bona ngokwabo. Siloku sacubungula ama-results akobulawayo ukuthi aqathanise kanjani nama-results akwezinye izifundi.
Umnumzana Ben Moyo unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association esixoxe laye ekobulawayo. Okwamanje sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Esikhathini esisanda ukwedlula, ilizwe leUkraine lalilima ukudla kokuthengisela amanye amazwe. Lalinge lesihlanu emazweni alima ingqoloyi enenge emhlabeni, njalo linge lesibili ekulimeni i-sunflower. Ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngele-Russia ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka odluleyo kwaguqula konke lokhu. Amabutho e-Russia ahlasela ngabomu inhlelo ze-Ukraine ezokudla kanye lezimota lemikhumbi yokuthwala impahla. I-Russia yabhomba njalo yachisa izilimo, yafaka omaqhuphula emasimini, yavimba imikhumbi ethwala ingqoloyi ye-Ukraine ukuthi isuke elwandle lwe-Black Sea
njalo yadiliza iziphala zomombo. Ngalokho yavimbela izilimo ze-Ukraine ukuthi zifinyelele emkambo esemhlabeni yonke, kwasala abathenga kubo abathembekileyo kanye lenhlanganiso eziphathisayo zingelakudla kokuthwalela kwamanye amazwe. Lokhu kwabangela ukuhlupheka ngamandla kwezigaba ezazithembele kunhlelo zokwabelwa ukudla ukuze zingalambi. Kungalokho inhlanganiso ye-US Agency for International Development, i-USAID, ngontulikazi ngomnyaka odluleyo yasungula uhlelo lokuthuthukisa ezokulima e-Ukraine olwe-Agriculture Resilience Initiative Ukraine, olwazakala ngokuthi yi-Agri-Ukraine. Ngeyokuphathisa abalimi balelo lizwe ukuthi benelise ukuqeda ingxaki eziningi ekulimeni, ekugcineni lekuthwaleni ukudla e-Ukraine. Ukuphumelela kwabo kungenqabela indlala emhlabeni ekhwezelwa yimpi ye-Russia ese-Ukraine. Ekugcineni, i-Afri-Ukraine iza kuba mgqoka ekusekeleni inhlelo ze-Ukraine ezokuthengisela amanye amazwe lezokulima, lanxa kuza kuba lukhuni ukuthi ziphumelele kunyanga kanye leminyaka elandelayo ngenxa yokuhlaselwa yilizwe le-Russia. Ngenyanga edluleyo ekazibandlela, i-USAID kanye lenkampani ehiqiza imithi e-Bayer Pharmaceutical and Biotechnology Company bethula umbiko othi sebenikeze uncedo olutsha olubalisa inhlanyelo yembhida ezasiza abantu makhaza labalimi be-Ukraine abazenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, i-25,000. Inkampani ye-Bayer yayinikeze uncedo lwenhlanyelo yomombo edlula amasaka azinkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. Lokhu kwathuthukisa ubudlelwano be-USAID le-Bayer, njalo kwakhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo inhlanyelo yomumbu besebenzisa imali edlula izigidi ezingamashumi amathathu zamadola, $34.9 million, eyokuphathisa inkampani ehiqiza inhlanyelo e-Ukraine. Yaphathisa njalo ngemali yokuthenga imitshina yokukhupha omaqophula ukwenzela ukuthi abalimi besebenze bephephile. Iphathisana nenhlelo ezifanayo ezikahulumende weMelika. I-Agri-Ukraine ijonge ukukhuphula indlela abalimi be-Ukraine abafinyelela ngayo impahla zokulimisa ezifana lenhlanyelo, imvundiso, imitshina lemithi yokuvikela izilimo. Iphathisa ukuthi inhlelo ze-Ukraine zokuthwalela impahla phandle kwelizwe zisebenze ngcono, ikakhulu ezezilimo, ezokukhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo imali. Njalo iyaqhelisa inhlelo zamabhizimusi e-Ukraine ukwenzela ukuthi enelise ukuwomisa, ukugcina kwesikhatshana kanye lokulungiselela izilimo ukuthi zithengiselwe amanye amazwe. Ilizwe leMelika limele le-Ukraine njalo lihlezi lizimisele ukusekela ilizwe labantu balo ngesikhathi sokuhlaselwa ngele-Russia empini engalasizathu esiqinileyo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Athobelene amaqembu omdlalo kakhilikithi athi eleZimbabwe kanye lele West Indies wona azadibana kumdlalo emibili ehlobo lwe-test ezaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abangekhoyo ngoba belimele, kodwa ulethemba elokuba laba ababizwe ukuba bebe yingxenye yeqembu bazadlala kuhle.
Kusobala ukuba iqembu lethu liyaqhuba ngoba silabadlali abalimeleyo, kodwa ngokubona kwami abadlali ababizwe ukuzothatha indawo yabo batshengisa ikhono labo kumncintiswano edlalwa lapha ekhaya ebalisa oyilocken cup. Silungiselele kakuhle kakhulu kuvike edluleyo, okukuthi wonke nje umdlali ulinde umdlalo ngamehlo abomvu.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena ukapteni u-Evine nguye okumele aliphakamise iqembu leZimbabwe ngoba ligcwele ngabadlali abasacathulayo.
Sesikukhalele ukuthi batshengisele i-improvement abeke bayitshengisa emdlalweni yama-short formats, ama-ODIs lama-T20, ukuthi yikho abaza kuyenza sebedlala umdlalo we-test cricket. Osesikubondeke ukuthi abadlali abazabe bedlala ku-series leyi abala experience, lokho sokuzatsho ukuthi umthwalo usuza kuba ku-Craig Evine logeri balance ukuyibuke abaleminyaka eminingi bedlala umdlalo we-test cricket, ukuthi yibo osukuzamele bethathe leli thuba lokuthi bakhokhelele. Bengehluleka kuza kuba nzima uqembu lama-Chevrons.
Abadlali abathenjiwe abangasoze babe yingxenye yeqembu lesizwe kumidlalo le eqala kusasa ngomgqibelo ngababalisa uSkander Raza kanye lo-Ryan Bell. U-Evan uqhubekele phambili wakhuthaza abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo ukuba babuye ngobuningi babo bezoxhasa iqembu le-Chevrons.
We had great support in Harare.
Sithole usekelo olukhulu kabi ngesikhathi sidlala kodlani iHarare. Kusifiso sami ukuba isimo somkhathi sibe ngesihle ukuze abalandeli babuye ngobuningi babo. Ngiyakuthakazelela ukudlala kobulawayo njalo labalandeli bengabe bengabaningi njengalokho esikubona esigodlweni, kodwa labo bayasikhuthaza kakhulu.
Iqembu leZimbabwe lele West Indies azadibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test njalo uqala ngomgqibelo enkundleni ye-Queen Sports Club njalo ukhangelelwe ukufika emaphethelweni ngolwesithathu mhla ziyi-9 kwinyanga kaNhlolanja. Umdlalo wesibili wona uhlelwe ukuqala ngeSonto mhla zili-12 siyafika komlindi uyacina ngolwesine mhla zili-16. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayina i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo ukulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilakho ukuthintwa kubi ngumthetho lo ziqoqela eziphathisa uZulu weZimbabwe odubekayo lezilwela amalungelo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhuluphose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho. Abanye bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Umphathi ntambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi lo mongameli Mnangagwa bathi umthetho lomuhle ngoba uqondiswe kunhlanganiso ezisebenza lezitha zeZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi ekusenze ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion ne-protection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlalisekelizweni.
Akunanhlakaniso egange njengeyabo. uma ukhuluma ngokuganga inhlanganiso ejwayele yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho, hathi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso ezikangeleyo.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TRC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US ziyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefekth. Hayi lo US lowo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini kuyezikwa ngalo mbuzo ka-Emerson labafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewuswayile akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abaqalisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu elimuzwe exoxa lapho lo Ntunga Milinkomo we-Studio 7.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi upokile.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi yodabuka eNkayi osebenzela eseBilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pitso. Yena ucula umdumo wabontanga owamapiano. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kukakanane, kukangephi kakhathani, suka lapho sowulumilwane, uzaphephevela ubisabakani, kulikangola labakani, kukangephi kusokajaba, kumaringiwokumuthi sibabhani, nakasigomele umakhelwane, uzaphephevela amakhane, kukangoshi lukajaba, kukhulu kukangoshaka, ngizakusukuvele vukisabhani, mangibona wena mpholisabhani.
Ngasiqala kanjani?
Uphilane usuke kwele Zimbabwe esiyafunda eBilithane lokuyaziphandela inhlala kahle. Pho ke na udabuka ngapi ekhaya?
Ngeke ngahlala eNkayi for some time and then ngahlala futhi ePlumtree for a bit of time. Ngasengihlala eSouth Africa because I got my uncle's family there as well. Esikolo ngafunda eMathetshaneni. It's called the primary school ngafunda eMathetshaneni and then the secondary school I went to Ngai high for like form 1 and form 2 and then Ngaya Embakwe at lunch form 3 and form 4 before doing my A levels
Upitso uqale ukucula esikoleni icula kukwaya ezikolo zonke afunde kuzo waze wakhula waqala ukucindezela umculo wakhe.
Sasey boys encane vela, I was young yabona ngicula in the choir at church. I was leading a group okuthiwa imbube group. Sasibiza ukuthi Backfeet Boys. Then I went over ngabona uMangesto eSouthampton. So saqala ukuspana noMangesto. That's when we got the album yokuqala uBamba. 2010. Umculo wami mina kahle kahle vele mbese ku quiet. Now I'm kind of I've done hip hop and trap music as well, but at the moment ngisha ama piano.
Abaculi kukhona abamqumaqumbayo ukuthi layo akukhuthale kwezomculo
Godfather Mdu. Yeah, Mdu, hey, we shine there. I can do the love the way he was putting a sound into everything, into other guys as well, Abomandoza, DJ Cleo, Bricks, Bonke nje ikwaito nje yonke leya music wabo Freddy Gwala. We used to listen to that and I was like getting inspired by all those musicians. Ukuthi ayona, I can do something as well. I kind of mix things, me, you know, ngiyalalela abantu and listen to everything and pick up things.
Sigile noma bebaphali Highway, sakhitho bona sebugayi kwenza makhala banye seyiphaki. Ya hamba thina nabaphaki yole sigile noma bebaphali sakhitho bona sebugayi makhala banye seyiphaki.
Upito uthi ubonga kakhulu bonke abalandelalo ukuthenga umculo wakhe. Abuye abongela asebenze labo ekuphekeleni umculo.
Ngene njalo ubonga ama Gang Spanner lawo kule game. Mangiesto, buya uyumdu, uLenok Mdu, Mbizo ezamadoda, uMr. Nice Talent, uSpongi, then and then lezinye nje. Yabona Obert Donald. Emunye into engithanda ukuyibonga kakhulu ama-promoters. Ngiyakhumbula especially wena Shisa, kwamfaka ku-gig le Elites. Naphefoma khona yabona la ma-big guns, yabona o-big Nas, o-Buju, labo o-Skito. Yeah, so I appreciate things like that.
Uphilane ngomunye wabaculi beZimbabwe asebephumelele kwezomculo, kukanti nguye besikhwethele uhlelo waza oza Friday libe lempelasonto elithukela igama lamu Ezra Jesus Banda.
Bakhala abanye seyiphakile hamba thina nabaphaki sikile noma bebaphali akhithe bona sebugayi. Bakhala abanye seyiphakile hamba thina nabaphaki sikize nje bazana sikize. Chigish, abe beza chigish. Kibela, tumbaza na kibela. Wapeji, upaneka ya wapeji. Sigiza, tumbaza na sigiza. Chigish, abe beza chigish.
Siyabonga Ezra Chisa Svanda Lopito. Si ku live talk namhlanje sikhangela udaba logwalo osoluguqulwe kancane ngokwehlukanisa izigaba zokuvotela ole delimitation report. Singakehlukanisa hlobo sikhangele inhloko zendaba zanamhla abekomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC. Namhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela ole delimitation report. Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni lwezimsec lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye e-ordinary level isikhona. Kuhlelo woza Friday kuliviki besilomculi odabuka enkayi osebenzela esebhilithane uPhilane Mabuza Pitso. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Yimi uGaino Gumede ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.